So muna June gore rinouya ndonyika nhatu dzichati look at report yapuya itwa nesadaka observer mission. Kana vachida vanogona kuinvita chairman wesadaka yese right inova Angola yone saka inenge yakunzi Troika plus one, which means vanenge vanyika ina. Muna June gore rinouya kope izvozvi gore rinouya yadare izvo haisati ya report yesadaka nekuti Troika ibandiko resadaka harisi sadaka pachayo. Zoreva kuti Troika iyo inozotakura report iyoyo yoenda nayo kusamiti. Ndikada kuti vateereri vazive kuti samiti yesadaka gore rinouya inoitika muZimbabwe, nekuti Zimbabwe ndiyo inenge yachairman yakutora uchairman hwesadaka. Saka report iyoyo ichazodiscaswa, ichaongororwa nekutoropodzwa muno munyika yeZimbabwe makaita maelections. Vamunanga bva variwo chairman mababata ipapo. Ndaona kuti vazhinji vanga vasiri kutaziva ipapo. Tanzwisisa.
Aiwa, tapanzwisisa. Asi pane zvichemo zvamuri kutaura nezviri kubudiswa nesadaka, mambotaura here sehurumende kusadaka kuti hamuna kufara nezvayakaburitsa? Mavatumira mashoko here kana kuti muri kumirira panozoitwa gwaro rekupedzisira?
Tichiongorora maitirwo aitika zvinhu muno muZimbabwe nekuzvibata kwemukuru wacho, panenge pakaita mukaha. Ndosaka muchiona kuti kunana West Africa, kunana East Africa, kuAU chaiko chaiko, vanotumira a retired head of state as the head of a mission. Zvino uyu mukuru uyu akauya kuno uku akamboita vice president, nobva abvingwa nekusagadzikana kwepfungwa. Mukazvitarisa mumapepa munozviona izvozvo. Saka but also akamboita chitatu chake chinonzi National Citizens for Citizens Coalition, NCC. Ndofunga maakutonzwisisa kutoti pane unzivani nerimwe bato ratinoziva. Agovazve munhu wesvondo. Saka hapana kuti fadzai pakati bata-bata. Nobva tangoti vedue pano kuda pane zvatisingazivi. But kutya mafears atanga tinawo nhasi azadziswa. Nekuda kwaizvozvo takaburitsa nhunha dzedu dzatichazonyora futi mui mureport now as our reaction to the report. But already munhu wese akuziva kuti report iyi yatoita dambudziko.
Asi takanzwa vamwe vachiti vacharamba vanga vachitovatyisidzira padane rufu chairwo, ichokwadi here ivo vamumba?
Vacharamba haisi mhondi, vacharamba munhu wemashoko. Ende denda ida kuti vamumba vawane chinovawana, ndaimbovafichidzira vaingotanga nekuitwa chinovawana ichachona ichocho. Muvatidzani munhu mutema. Chatakashora pana vamumba chinova ndicho chandakaramba seromoromo rapresident, ndechekuti vekunze vane daka neZimbabwe vatisikire moto muziso isusu sevanhu vatema.
Asika ongororo yakaitwa iyi vacharamba sei muri kuti ndeyavamumba, sei ivo vesadaka vamwe vari kuongorora sarudzo vasina kubuda vachiti hatisi kumira navo?
Pane zvinoitika zvatisingagoni kuti tiri kutaurirei.